Ini ndili Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeduza nasi chipiri kukazi 18-2020. Mumiriri we European Union muZimbabwe vaTim O'Connor vanojekesa kuti hapana zvachinja panyaya yezvirango pamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vanhu vochema-chema nemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba muru. Kanzuru yeBulawayo yovharira vanhu vasina kubhadhara mitero mvura zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere. Tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muChina nezvechirwere checoronavhairas icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika iyi. Muimbi wechidiki Prince Kuda Kwashe Musarurwa uyo akashaya nechirwere chegomarara oradzigwa kwazvimba nhasi. Zimbabwe Warriors yoparura makwikwi eChan nemutambo neCameroon iyo iri kuitirwa makwikwi aya. Muchirongwa cheLife Talk chevechidiki cheThe Connection na8pm tiri kuzeya nezvezuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day rakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vaite mabasa ebudiriro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040, ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.